Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kava tereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, chikumi 8, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova gurukota rinoona nezvevashandi amai Petronila Kagonye vabatwa nemhosva yekuba makombiyuta. Gweta raive nemukurumbira Dr. Alex Magaisa avo vakashaya nemusi wesvondo kuBritain nhasi vapiwa ruremekedzo rwegamba revanhu kana kuti People's Hero nerimwe sangano ravakavamba muZimbabwe reConstitutional Law Center. Dare repamusoro rinoti hurumende yakatyora mutemo apo yakamisa basa varayiridzi vairamwa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezvevashandi amai Petronila Kagonye nhasi vabatwa nemhosva yeuori mushure mekusafambisa zvakanaka makombiyuta avakange vapiwa kuti vagovere muzvikoro. Frank Chikore anotipanya inotevera.
Amai Kagonye avo vakabva gurukota rezvevashandi vawanikwa vaine mhosva panyaya yemakombiyuta avanonzi vakapiwa nesangano repost and telecommunications regulatory authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS kuti vagovere muzvikoro zviri munzvimbo yegoromonzi yavaimirira muparamende panguva yavayo muhurumende vakasamasvitsa kuzvikoro kwaaifanira kuendeswa. Mutongi wedare raMajor Street amai Vongai Muchuchiti Guriro vati amai Kagonye havana kutsanangura zvinonwisa mvura kuti malaptop makumi maviri avakapiwa nePOTRAS akafamba sei. Amai Muchuchuti vati amai Kagonye vakakumbira makombiyuta aya kuPOTRAS vaine zvikoro zvavaida kupa makombiyuta aya asi havana kuzozivisa POTRAS kuti zvikoro zvavakapa makombiyuta aya ndezvipi. Vatiwo amai Kagonye havana kutaura chokwadi pavakaudza dare kuti sekretari wavo aive nemagwaro ose airatidza kuti zvikoro zvakapiwa makombiyuta aya ndezvipi asi zvikabuda pachena kuti sekretari wavo paakapa umbo mudare kuti akanga asina magwaro aya. Amai Muchuchuti vati vachatora mutongo wavo uzere mangwana izvo zvaita kuti amai Kagonye vaendeswe kujeri rechikuru bhimaximum security prison vakamirira mutongo uyu mangwana masikati. Mutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure vati kubatwa kwaitwa amai Kagonye nemhosva chinhu chakanaka pakurwisana neuori asi vatovanoona sekuti matare ave kushandiswa kugadzirisa nyaya dzemakakatanwa emune zvematongerwo enyika.
Kana mai Petronila Kagonye vanga vakapara mhosva wokutinotenda nedanho ratorwa nematare rekuvabata vaine mhosva asi kazhinji tiri kuona sekunge matare edu yakutorwa kuita nhandare yekurwisana kana vanhu vaita makakatanwa kupolitics kana umwe anga anzi pamwe anga ari weG40 umwe weLacoste nezvimwe vorwisana kazhinji vanenge variyo vari mupower ndo vari kuwanzwaonekwa vaine simba rekusunga avo vanenge vaisina executive power zvinozoita kuti tidhaute kuti vari kuuyiswa kumatare ava ndo vega vanenge vaine mhosva here chete. Tichizotarisawo kuti pane vari kuuyiswa vacho asi vachiri kudiwa nevanotonga tinoona kazhinji vari kuwanga vasina mhosva vachizviendera kumba. Saka zvinoita kuti tirambe tichikurudzira matare edu kuti asave nedivira rakarerekera angokwanisa kuyananidza kugadzirisa nyaya dzichitongwa zvejekerere vanhu vane mhosva vachikandwa mukati kana vanga vakaba laptop 20 vakabira varombo isu sevanhu vanonyanya kurudzira kuti varombo vane dzidzo tinotoshungurudzikawo kuti vakaitire zvakashata kudai asi matare ngaarege kuita rusarura atoke munhu wese zvakafadzirana vari mumupawa nevasiri mupawa.
Vashingirai Chabata vanovesa chigaro weboka reveshidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vanoti sebato vafara zvikuru nekubatwa kwaitwa amai Kagonye nemhosva.
Isu seUnited Zimbabwe Alliance tinofara zvikuru uye tinokudza zvaitwa nematare dzimhosva kubata mai ava ivo kuvapa kuvabata nemhosva yekuba zvinhu zvaifana kubenefita kuana vanoita zvikoro zvaifana kubenefita zvikoro pakudzidza kwechizvano zvano chemaAT cheICT. Itinokurudzira zvehurumende yedu ive inobata vanhu vose vari kupomerwa mhosva vachajo zvakafanira mamacitizens. Nyaya dzose dziri kuitika, nyaya dzeCovid, mari dzeCovid, taishuvira kuti mari dzakapiwa dzeCovid dzingotizvo zvakafanana nematiritiko aita nyaya yanhasi. Taishuvira kuti nyaya yepomona dziripo masina kufamba zvakanaka iro. Tiri kuti dai hurumende yatiita nyaya iyo zvakanaka, tinoshuvira kuti munhu wose womuZimbabwe atongwe zvakafanana, zvisinei nekuti unobvepi, unobva kubato ripi, mutemo usasarudza bato. Ndoshuvira yedu seNews Zimbabwe Alliance. Tatenda.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo hurumende inofanira kusunga dzisimbe mukurwisana neuori munyika, vachiti uori huri kudzosera nyika shure.
Uori hukuru huri kutoitika izvozvi tichikurukura pano. Onai huri kuvezwa hwomudunhu reHarare pomona kuMarara uko. Iri kutoitika hutsva huchitoumbwa. Uori hwakakurisisa. Tenda kuori hwesarudzo dzokubira pfungwa dzavanhu munyika, zvinoita kuti munyika musaita hurumende yacharwa navanhu mujekerere. Ndiyo mviro mviro youori hunotyisa iyoyo.
Munyori mbazi rezvokuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter vachiti kubatwa nemhosva kwaitwa Mike Gonye, kubatwa nemhosva kwemunhu ane chinhano chiri pamusoro. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure kutinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumusangano. Hatinawo zvakare kukwanisa kutaura negweta raMike Gonye vaBlessing Kuhuni kutinzwa kuti vachakwidza nyaya iyi kudariri pamusoro here kana kuti kwete. Muna kurume wegore rino Mike Gonye vakachenerwa nematare pane dzimwe mhosva mbiri dzekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaive gurukota rehurumende. Mumwe vamuhurumende akabatwa nemhosva yekushandisa chinzvimbo chake zvisirizvo ndivaSamuel Undenge, avo vaimbova gurukota remhando dzemoto. Pane vanhu vakati wandei vanosanganisira vaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova gurukota rezvevashandi amai Prisca Mfumira vachine nyaya dziri mumatare vachinzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavaiva muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gweta raiva nemukurumbira Dr. Alex Magaisa avakashaya nemusvesvondo kuBritain nasi vapiwa ruremekedzo rwegamba revanhu kana kuti People's Hero nerimwe sangano ravakatanga muZimbabwe reConstitutional Law Center, uye sangano iri ratara mazuva mashanu ekuvachema kutanga nhasi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Munyori weCLC zvakare vari mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vaudza vatori venhau kuti mukati memazuva mashanu aya kutanga nhasi pachaitwa zvirongwa zvakawanda zvekurangarira mushakabvu nemabasa.
Taona zvakakosha kuti nhasi tiparure mazuva mashanu ekuchema Dr. Alec Magaisa. Mukudaro taona zvakakosha zvekare kuti tivati ivo the People's National Hero, igamba revanhu nekuda kwebasa ravakabata.
Nhasi manheru nenguva dza7 padande mutande reTwitter Spaces reCLC pachataura rimwe gweta rine mukurumbira vaBrian Kagoro, uye mangwana na5 manheru pachaitwa public lecture apo pachataura gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakashandawo navaMagaisa. Vabere vanoti nemusi wechishanu pachaitwawo munamato wekurangarira vaMagaisa, uyo uchange uchitungamirirwa nemumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaDepros Muchena.
Nemusi wemugovera tichange tiine the big Saturday march tichirangarira vaMagaisa the activist. VaMagaisa mucharangarira nebhareta ravo riyari vanga vari an activist. Saka kurangarira izvozvo tiri kuti kuvana veZimbabwe, handei murodi tinomacha tichirangarira Magaisa the activist. Tasangana na 11 o'clock pa Africa Unit.
Vatiwo vanokurudzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo kunotambira mutumbi wavaMagaisa kuRobert Mugabe International Airport, apo uchauya kuzoradzikwa pazuva risati rataurwa nemhuri yavo. VaLove More Kadenge, avo vanobva kumusha kumwe chete nemufi, vanoti zvinofadza chose kuona Alex api wa rwemekezo rwakakura kudai nevamwe vake. Vati mufi akaratidza unyanzvi hwake apo akashanda sachipanga mazano chemutungamiri wenyika vaMorgan Tsvangirai panguva yehurumende yobatanidzwa uyewo pakunyorwa kwebumbiro remutemo weZimbabwe.
Saka one yakadani yandifadzira zvikuru kuzi munguva kuti munhu unenge washanda nguva huru yakakura kudani vanhu uchiita zvinhu zvakanaka kunyanya kune veruzhinji, you know, you're fighting for the poor, fighting for the underprivileged. That was the cost. Muno muZimbabwe zvimwe nguva zvinouya at a cost as well, nekuti kazhinji vanenge vachitonga dzimwe nguva havadi vanhu vanotaurisa, vanoti vanotaurisa asi vanenge vachitaura chi.
VaMagaisa vakashaya nesvondo kuBritain mushure mekurwara nechirwere chemoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare repamusoro High Court rapa mutongo wekuti hurumende yakatyora mutemo apo yakamisa basa varairidzi vairamwa mabasa muna kurume. Varairidzi vakawanda vakamiswa basa uye sangano reAmalgamated Law Teachers Union of Zimbabwe rinoti vakamiswa basa vanosvika zviuru zvishanu. Vainge vaendeswa kudare nevarairidzi ava igurukota rezvedzidzo nebazi rezvevashandi. Dare irati zvekumisa vadzidzisi basa zvakaitwa zvainge zvisina nematuro ose uye zvainge zvisina kuitwa negwara zvisingaremekedzewo kwedzero dzevashandi. Hurumende inoti ichiri kuzeya kuti yopikisa here kana kuti kwete mutongo uyu. Vashandi vaimirirwa negweta vaAndrew Makoni vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vadzidzisi ava vari kurongawo kumwe kuratidzira mukupera kwemwedzi uno vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Law Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure tikatanga nekuvabvunza nezvemutongo wedare.
Mutongo waripwa nedare unofadza chaizvo kuti Batare azivisa kuti hazvisi pamutemo kuti hurumende inge ichimisa vanhu mabasa vakatadza kuenda kubasa vari pajob action. Zvichinzi izvi hazvitenderwe nemutemo wedu kunyanya section 68 yeconstitution yedu inotarisira kuti pange paina administrative justice kuti atova malabor laws edu ayo anenge achikodzera kuti vashandi vane kodzero yekuratidzira uye vachipa umhoro unotenga.
Vadzidzisi vangani vanga vambomiswa basa?
Vadzidzisi vanga vamiswa kumabasa vatiudzwa kumaunion ESST werenge dzavanga vavakuda kusvika kuma 5000 vanga vari pabasa stages. Nevamwe vari kutokerwa mhosva dzakasiyana siyana vari kubva kumadisciplinary hearing. Saka tikutarisira kuti danho iri richaita kuti zvanga zvichiitwa izvi zvimiswe. Asi kana zvinge zvisina kumiswa tine mafollow-up cases atitange tichizoita.
Vanga vachitambiriswa mari here pavanga vakamiswa basa?
Vanga vakamiswa mabasa vari pamasuspension ema3 months havasi kutambira mari. Kwoitawo avo vanga vachidzidza kuti vakadzidzanisirwa masalari avo nekuti vanga vadzidzi vanga vasina kuuya kubasa.
Saka muri kutarisira kuti vose ava vachapuwa mari dzavo zvichienderana nemutongo wedare?
Tikutarisira kuti kana mutongo uyu sezvo wati vanhu vese zvekunzi vanhu vange vanga vaita zvinhu zviri pamutemo zvarambwa nedare tichatarisa kuti tirwise kuti pave nerestitution mune munhu awane mari yake anga akatorerwa mari yake aiwane vanga vari pamasuspension vadzokere kubasa.
Totarisawo imwe nyaya yavarairidzi vari kuurongawo kuratidzira zvasvika papi maani mazuva here kuti muda kuratidzira rini?
Wokudaurirano dzichiri kuenderera mberi provisionally vanhu vanga vakawirirana kuti tichiratidzira musi wa27 asi vamwe vari kukumbira kuti tikurumidze titange musi wa20 saka nhaurirano dzichiri kuenderera mberi tichazenge taane zuva rekupedzisira panosvika chisutso ichishanu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Law Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima tikatanga nekuvabvunza kuti hurumende yave papi panyaya yekuwedzera mihoro yevashandi.
Tiri kuti vanomirira vashandi nevanomirira hurumende vanofanira kuti vagare pasi vataurirane vaone kuti zvinoita ndezvipi panyaya idzodzo. Zvinofanira kuti zvitariswe kuti iyo hurumende inogona kubhadhara zvakadii uye kuti iwo vashandi vari kukumbirawo pakadii. Saka hazvisi zvinhu zvinangodecidwa ipapo, zvinhu zvofanira kuti vanhu vaonesane vachiona kuti homwe hurumende yakamira sei, uyewo kuti upenyu hwevashandi hwakamira sei. Vanhu vogarisana pasi. Saka tiri kuti ngavakurumidze kuti vagarisane pasi, vataurirane, vagobuda nechinhu chimwe chete.
Ko, chii changachipa kuti nhaurirano dzimbonetsa apa? Zviri kufamba sei? Tiri kunzwa kuti vamwe vakuru vevashandi havapo. Zviri kufamba sei?
Ndofunga vhiki rakapera ndakambotaura nemi kuti vanotungamirira vashandi vari kunyika yeSwitzerland kuGeneva, uko kune musangano uchiri kuendera mberi weInternational Labour Conference. Saka tanga takamirira kuti kana vadzoka, but ndakataura nevanotungamirira vashandi nezuro, mai Cecilia Alexander, ivo vakataura kuti variko kuZimbabwe ikoko vanogona kuti kana hurumende vanomirira hurumende vati tave redi, vanogona kungoenderera mberi nyangwe ivo vasipo. Saka izvozvo zvinhu zvinofadza. Saka ini ndiri kutaurawo netimu yehurumende kuti vaenderere mberi nekuronga kuti vangaonana rini kuti vataure nyaya idzi. Saka ndipo patiri izvozvi.
Pane imwe nyaya yanga iri kumatare yanzi hurumende dzose vashandi vanga vambomiswa basa kunyanya varayiridzi, zvichinzi kuvamisa basa kunenge kwanga kusiri pamutemo. Muri kutambira sei izvozvo zviri kubva kudaro?
Kana matare edzimhosva emuZimbabwe achinge ataura seizvozvo, isu tinotarisawo toona kuti tingaisimudza here kuti inde padare repamusoro. Asi kana tikaona zvisina kodzero yekuisimudza tichienda padare repamusoro, isu tinongotambira zvinenge zvataurwa nematare edzimhosva. Tiri hurumende inokoshesa zvinenge zvichibva mumatare edu edzimhosva. Saka handioni pachiita dambudziko ipapo kana matare edzimhosva atonga. Isuwo kana tingawirira nazvo tinongoisimudza toenda padare repamusoro.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparuremekedzo rwegamba renyika kuna Major General Retired Sikulile Simpson Nyati vakashaya nemusi wesvondo. VaMnangagwa vataura mashoko aya kumusangano webato ravo wePolitbureau muHarare nhasi. Zvichakadaro, vaimbovasachigaro vebato rinopikisa rezapu Retired Colonel Mark Nzula Mbaiwa vavigwa nhasi kumarinda Lady Stanley kuBulawayo. Nengo dzebato iri dzati nyika yarasikirwa negamba. Mune imwe nyaya, vagari vekuChimanimani kuManicaland vari kuchema zvikuru mushure mekunge vaShane Michael Kidd avo vakavabatsira munguva yakavirwa nenzvimbo iyi nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti cyclone Idai nemabhokisi ekuviga hama dzavo dzainge dzafa. Vanonzi vaita tsaona vachibva vafa kwabiriri mutsaona yemugwagwa pane rimwe zambuko. Motokari yavaKid inonzi yadonhera pazambuko ravanga vachidarika. Mudzimai wavo amai Bridget Kid audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti murume wavo wemakore makumi mana ashaya nhasi. Commission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC yakabatana neEuropean Union nasi yaparura chirongwa chekuti vanhu veZimbabwe vakwanise kuwana kodzero dzavo dzese nekuwana magwaro akaita sekuzvarwa nezvitupa. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Chirongwa ichi chichange chichitungamirwa nesangano reRaoul Wallenberg Institute chichitsigirwa nemari kubva kuEU. Sachigaro wecommission iyi Dr. Elasto Mugwadi vanoti chirongwa ichi chakanangana nekuti munhu wese munyika awane chitupa kana kuti birth certificate. Munyori mucommission iyi Amai Delis Mazambani vati vachange vachishanda nemahofisi eCivil Registry Department iro raimbonzi Registrar General's Office pamwe neSocial Development raimbonzi Social Welfare Department.
Saka chinangwa cheproject iyi ndechekubatsira ruzhinji rweZimbabwe vanosangana nematambudziko ekutora magwaro enyika akakosha akaita semabirth certificate, madeath certificate, mapassport, citizenship nezvimwe zvakadaro.
Vachiwo ongororo yavakaita yakaratidza kuti veruzhinji munyika havana ruzivo rwekuti ndezvipi zvinodiwa kana munhu achida kutora magwaro akaita sekuzvarwa, zvitupa kana magwaro ekufambisa. Nekudaro, pasi pechirongwa ichi vachange vachipa ruzivo urwu pamwe nekusimbaradza bazi reCivil Registry.
Tichange tichiita atinoti maawareness kana kuti maoutreach, tichienda mumacommunities tichidzidzisa veruzhinji kuti kana uchitora birth certificate, kana mwari mwana akasirwa panoda chii, kana vari mai vari vakazvimirira vega baba vemwana vasipo panoda chii. Mataredzi mhosva yezvino akabvumidza kuti baba vanenge vari vega mai vemwana vasipo vakwanisa kutorawo birth certificate. Zvii zvinodiwa kuti izvozvo zvinge zvichiitika.
Mukuru weEU muZimbabwe vaTim Olkonen vatiwo vanofara kuramba vachishanda neZHRC vachiti chirongwa chavaparura nhasi chichasimbaradza basa recommission iyi pakuongorora sarudzo. Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, kodzero dzevanhu dzine chekuita nesarudzo dzatanga kutyorwa uye vanoona sekuti chirongwa chavaparura nhasi chichabatsira kugadzirisa dambudziko iri. VaMugwadi vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakugadzirisa zvinonetsa panyaya dzesarudzo.
Chichabatsira zvakare kuti tione kuti nyaya dzegadziriro yemaelections ari kuzouya aya iri kuitwa here zvakanangana nedumburo remutemo. Vanoda magwaro iwavandiri kutaura vange vainawo. Nyaya yemaconstituency nezidelimitation iri kuitwa iya sekuziva kwenyu basa redu nderekumonita kureva kuti tinenge tichiongorora zvatinenge tabuda nazvo tozvitora tichienda kune vanofanira kuti vazvisebenzese kuti vagadzirise zvinenge zvakaminama.
Bumbiro remutemo wesarudzo munyika haribvumidze munhu kuti avhote kana asina chitupa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mashanu negumi nevashanu kana kuti 5515. Vanhu zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 129 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 kaviri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 miriyoni. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% pakupera kwemwedzi unouya. Toshimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky varumbidza mauto emunyika yavo ari kurwisa Russia kumabuda zuva kwenyika iyi, vachiti Russia yanga isingatarisire kuti icharwiswa zvakasimba kudaro. Asi Russia iri kuti hapana kurwiswa kwakanyanya kwairi kuitwa neUkraine zvikuru matunhu anoumba Donbas. Hondo iyi yave nemwedzi miviri. Committee yedare reparamende ye House of Representatives muAmerica iri kutarisirwa kuburitsa ongororo yayo mangwana yezvakaitika musi wa 6 ndira 2021 apo vanhu vairatidzira padare reUS Congress muWashington DC vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yezvematongerwe enyika vakaita mirizhonga. Vana veZimbabwe vakawanda vakaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro, vamwe vachienda mhiri kwemakungwa, vamwe kunyika dzakapoteredza. Kune vakafunga kuenda munyika dzakapoteredza, mumwe wavo Ndava Tanaka Muchemwa vanobva kumudzi mudunhu reMashonaland East avo vakaenda kuMozambique. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tanaka Muchemwa ndiri kuMozambique kubeira ndokwandiri kushandira ikoko. Ndinobva kumudzi kunonzi kuNyamanyora mubvukuri kwaChikuya.
Kubeira makasvika sei?
Kubeira uku tinongotiwo nyaya yenhamo inenge iri munyika iyi, ukaona umwe wako anenge akamboendawo ikoko kuudza kuti basa rawo ringoshiita ini ndinoita zvekuveudha. Munhu wokutaura kuti kwakati kune basa wakasakuwanawo mukana yekuti uite sekuende ikoko wotongokurosawo mabhodha iwawo wotongoenda wotongonobatabatawo uriko.
Saka muri kushanda zvakadii ikoko? Muri kubatwawo sei?
Tinongoshanda tichiita mabasa ekuti ukatiwo pane ino kambani womboshanda wakawanisa kutiwo ukaona mukana wekuti unozviitira zvinhu zvako wongoitawo uchingodaro tichingorarama tichitongoendawo mberi.
Mane nguva yakadii muri kubheira?
Inini ndinongoita zvekuti dzimwe nguva kana basa racho ndikange ndangorivanawo ndinongoendawo mamba chindombodzokawo kuZimbabwe tiri kwamutarewo. Saka kungouya kwandiri ndichitongoita ndinofunga ndatova nemakore anosvika kuma 4-5. Mamba chonozoitoita zvekutodiidzwa kuti hakuna kukwaita basa rekuti wombotibatirawo sezvo unenge wakambowabatirawo basa rakanaka makambani imomo.
Tichitarisa nyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika, ndo dzimwe dzasunda vana veZimbabwe vakawanda kuenda kunze kwenyika. Kwakamira sei muchienzanisa nekuZimbabwe?
Kunoku makore atipfuwe zvinhu zvavo zvanga zvakati dzikirei, asi iki zvino izvi upfumi hwavo huri kutosimuka kutodarika upfumi hwenyika yekwedu. Ende vane masapoti akawanda, kana equipment yavo vanotori neequipment itori latest iriko, zvitori modheni kudarika zvimwe zvatiitinazvo kunyika kwedu ikoko. Asi kuti problem yavanayo ndeyekuti ruzivo manje norunenge rwuri rushoma rwokuti vanozvishandisa sei. Isusu advantage yatinayo ndeyekuti ruzivo takapiwa ruzivo kunyika ikwedu, but pekurushandisira ndo panenge pasina. Saka vachizototidedza kuti tibati pamwe chete navo, asi upfumi hwavo ukatarisa kana marodzi kana kutakurwa kwemarara chaiko chaiko, hapana paunomboona panongoswera pakati marara anenge aripo. Kanototakurwawo nenguva kana transport yekutoendawo kubasa itori reliable.
Inyika yanga yakatarisana nedambudziko yehondo yanga ichiitika, imiwo hamuna kusangana nedambudziko irore?
Hatina kumbonyanya kuafektwa nekuti kwatiri nekonga kuine hondo yacho kunenge kune distance yakati kuriyo.
Totarisawo matambudziko amungadai muri kusanganawo nawo.
Ya, matambudziko atinosangana nawo ndeyekuti dzimwe nguva paunoshanda ukashandirawo vamwe vanhu havazokuenzanisi mihoro nemari dzichishandirwa nevamwe vanenge vari munyika imomo, vanenge vari zvizvarwa zvemunyika imomo. Umwe munhu anogona kungotora advantage yekungoti uri kubva kuZimbabwe haachakupi mari dzinoenderana nedzinenge dzakatarwa pamutemo. Anongokwanisa kungokuti akushandisa kukupa mari yaanenge achingoda, kana kungoti dzimwe nguva wapedzawo mabasa acho vanenge vachingoita zvavanenge vachingoda. Asi mazuva ano zviri nani, havachanyanyi kudaro. Mazuva aperayo ndo pavaimboda, vaakutotibatawo sevanhu nekuti vanenge vachitodawo ruzivo rwedu rwatiitinawo.
Tichitarisawo zvamuri kuitawo imi manhonga-nhonga kuMozambique uku, zvii zvamuri kuitawo kumusha mabasa ebudiriro?
Ndinongoonetarisire kuti dzimwe nguva kwedu kuchazotikonakawo. Ukashandawo unofanira kutengawo equipment yako yekuti mawelding machine, magrinder uchingounganidza. Dzimwe nguva wotumidzirawo kumba ikoko. Ukatengawo chikafu fudhu iyoyi ndiyo iri nyaya yekunoita kunyika ikwedu kuzo. Ukakwanisa kutenga izvizvi kunyika ikwedu vakati dui iripo inenge iri paduty free. Saka unokwanisa kungoti watengawo ungoisawo pabhazi wotumidzira.
Chizvarwa cheZimbabwe vatanaka Muchemwa achitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuMozambique. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, patichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutumira mari kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemuparo ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.
soko izika tisenda bakuvi.